kuenda kubata every single day. Mazuva esi.
Pani samba ya mambo wana here kubva kuna vakasukuere board ravo kana kuti kune vakafano bata chigaro cha mayor vachiti musauye kubasa.
Handisati nambotambira samba yakadaro from anyone.
Kuri kuti mamiswa basa makagadzirira here kuenda kumatare sezvatiri kuverengawo mapepa nawo.
If it comes to that, zvakadaro, then of course I will consult makuzangu.
Vamwe vari kuti ko vamushore vanozokwanisa kusedza sei semunyori mukuru wekanzu kana kuti town clerk iwo vakabva ku NMB vachiti utano hwavo hwanga vasina kumira zvakanaka.
True kuti ndakabva ku NMB nenyaya ye ill health. Following that, ndakaita ma operations from Mzwangu and akuona, saka I'm able to do the job.